vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, Bishop veAnglican Church muManicaland vaEric Luona vati vanotarisira kuti kuumbwa kwekambani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana-siyana ekutengesa zvinhu zvekasava zvinosanganisira EcoSure, Mova, Maisha, Vaya neEcoFarmer. Vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana-siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge, Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare uye newedza kuMashonaland East.
Kana kuti kwakaterere kana kuti we want you to access services there. Kwete kuti moti makusama zvose ndendai kuno access services paunyama. Ai, ikoye, tine roko rakandaka kuti in most areas, the way we serve as a church, we literally have a church in every village. If not in every village, but at least within walking distance, you can access the service. So we have the VIA component as well, which we want to partner and provide transport services to communities that we serve. Now, communities are in Garfield. Our family members are going to church in a bazaar and around like that. We want to ensure kuti mabhazi atinawo sechechi, mabhazi atinawo sechikoro, they help communities.
Bishop Luona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzezveutano pamwe nekurwisa urombo muvanhu vekumaruwa.
Vanhu vagone kufamba kuenda panearest ende vachinge vasvika kuwane the best chiremba ari available. Pane partnership nemazi. What is our interest? Tine nhamo huru kwazvo yekuti sachirongo vanozviziva. In the past month, I have had to deal with the case of my young brother's son, akanga arwara. Ndotombosiya rangu mani ndau kuita zvekutakura mwana wemunin'ina kuendesa kuchipatara nekutsosa kuchipatara nekutsosa. Ikune vanhu vakapikira kunyatsotaidzwa kuti isusu ndio basa redu rekutakura varwere. So we want to make sure kuti vana vari mainstitutions medu, vafundisi vedu, vamembers edu, akanga achinga arwara asachekereswe nemota dzisina kunyatsofanira. Matomambudzwa mota dzinotakura vanhu dzisina varwere dzichizovapedzisa vanhuki dzinovaratisa. Saka ndopartnership yatiri kudai.
Vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi, mumwe mukuru weEcoSure vaGodwin Mashiri vati vanotarisira kuti ukama hwavepo uhwu huchasimudzira magariro evakawanda kunyanya kumaruwa uko vati kune urombo hwakanyanyisa.
Nekuti chirongwa chataparura nhasi chinotiparura nhasi chinotibatsira kuti macommunities edu ange ari empowered uye the church inge iri empowered isuse kasava tinge tiri empowered to achieve goal yedu yedonzo redu rekuti let's not leave any African behind. So do not take that. May this opportunity.
Vamashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari chouviri.
Tine bhazi riripo within 24 km. We want to bring back efficiency. Yeah, saka tichapatana pane humwe huongwa hwatinotoziva kuti huri exciting hwakataurwa naBishop kana kupuwa zita ravo and tinoviva kuti ihwohwo hunoka kuchange huripo within the next 6 months kuitira kuti tikwanise kurapatapo ofowo maservices nerubatsiro mumacommunities zvichiburikidza the Holy Trinity Enterprises yataurwa naBishop. Kune kuagrite kufarming kwataurwa isusu donzo redu nderekuti let's empower and utilize the assets aripo, minda mingani iripo yatinokwanisa kushandisa together to create employment within the African community, to create wealth muminda imomo.
Vika General weAnglican Church vaAbel Waziwei vati vafara zvikuru nedanho ratorwa nekereke yavo rekuedza kusimudzira vanhu munharaunda dzinowanikwa machechi nezvipatara zvechechi yavo. vapinda pachitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland, vakuru vemachechi mudunhu iri pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zvedayosisi yeAnglican Church of the Province of Central Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.